Yes, I can confirm with the news society kaku kwekwe ku Global Phoenix. Ngodiyo ne masaidi maviri kunonzi kusesa nekunonzi ku Global Phoenix. Ku Global Phoenix ndokwaitika taona iyoyo. Chaitika nechekuti zvandiri kuwana. Kwaitwa inonzi Mud Blast. Mud Blast iyoyo ndoyakonzera landslide. Ngodi uchibva wadiri kwakafarira vanhu. Zvadaro by 5 p.m. this evening. Kune 7 bodies that retrieved kubva underground.
Tinonzwa kuti mugodhi uyu wakanga wavharwa makore akati wandei adarika nenyaya yekuti wanga usina kugadzikana. Ndiani anga achiushandisa pari zvino?
Mugodhi iwoyo wanga wambovharwa because mugodhi wanga wagara uri dangerous. Mamainirwo aaitiwa wanga asiri safe kambovhariwa. But iye zvino kuti nditaure kuti ndiani chaibva chandoziva nechekuti mugodhi uyu uri kuraniwa nemapolitical big wigs. Ndovari kurana mugodhi iyoyo as we speak.
Pane vapona vari kutiwo here vane huwandu hwevanhu vangadai vanga vari pasi nokuti tiri kumbonzwa vamwe vari kuti vanosvika 20 vamwe vari kuti vanodarika.
Ya, namba chaiyo chahasati tava nenhamba iri correct. Information yacho kana kuti iwani izvozvi vanhu vanotosha kana kutaura unotozowana munhu ane zvivindi mumwe andatozofonera anoshanda pamugodhi pao ndiyazonitaura but ndicharamba chingotsvaka information ndinyatsowana the exact number at the moment. Information ndinayo ndiyandawana iyo hatisati ane nhamba chaiyo.
Tinoona kuti munoitika tsaona dzakaita sekudhirika kwemigodhi nekuzara kwemvura kana migodhi iyoyi panoita dambudziko rekunonoka kuendeswa kwerubatsiro. Manzwa kuti kune chikwata here chaenda kunoedza kunobatsira vanhu ava nekukasika?
Pari zvino hapanichatatitanga nekuti nyaya yacho haisi kunyatsobuditswa pachina sakuti pawanike vanhu vanobatsira zvinhu zvikaanaunzwa zvakakwanaka. Kune mama maina agara ane maproto team anozivikanwa anogona kunosevha vanobva vamhanya pazvinhu zvacho zvikaita sekuti zviri kuvanziwa vanhu vasabude pachena vazhinji kana kusina kuziva havagoni kutumira rubatsiro nekukurumidza ndo zvinokonzera kuti vanhu vazotora nguva yakareba vakangotirepewa.
Munoti iwo nenyaya yekuti migodhi inenge yambonzi yavharwa nekuti haina kugadzikana vanhu vari kuzoramba vachishanda imomo?
Chiri kuitika nechekuti migodhi yezvino haisi kuoperata nestandard. Kwakunyanya kuitwa chikorokoza kureva kuti vanhu vari kungopinda vachiita chikorokoza mugodhi vanopinda vachishanda zvisiri safe unlike mugodhi unenge uchishanda zvine standard military specific. Chiri kunyanya kukonzera maaccident ndechekuti vanhu vakapinda vasina ruzivo rwakakwana. Kana tichimaina mugodhi pane atinosiya anonzi mapillars. Mapillars ndo anenge akabata mugodhi kuti usadonhe but mapillars iwo anenge ane goridhi rakawanda sagoridhi kana ropera vanhu vaya vanopinda votanga kurova mapillars iwayo anova ndi vakatsigira mugodhi. Saka mukarova mapillars aya mugodhi unobva wadhirikira. Ndo zviri kukonzera kuti mugodhi idii idhirike nekuti pakunyanya kuti vachikorokoza zvichamainawo zviri nestandard chaizvozvo.